zvakaitika ndezvekuti kune vanhu vasikuzikanwa vatinofungidziro yekuti masiyaiwo kana kuti vanhu vanga vatumwa ndivadidmas mutasa vanga vachishanyira vamaisiri vachienda vachiti varodobata maoko vachitaura nevanhu vavakidzani but vasikazosviki pamba pavo maisiri. Saka takaona sekuti kuita ikoko kwanga kuine zvakuinoreva uye kuti zvinhu chakanga chakamboitika kuti pange pabve kufiwa, takaona sekunge upenyu hwavo maisiri hungangopinde munjodzi, ivo nemhuri yavo nevamwe vavakidzani vavo vamwe vanotsigira MDC vanokwana ivo 12 ndokubva vatama nzvimbo iyoyo kuenda kune imwe nzvimbo. Saka kutaura kudai havasi kugara munzvimbo iyoyo yavaisombogara kubudikidza nokufundusirwa kwavanga vachiitwa ngevanhu vatinofungidzira kuti vaibva kuna vadidmas mutasa pamwe chete nemasiya iwo.
Chiitiko ichi chakaziviswa here kumapurisa?
Mapurisa ekwarusape takavaziisa, takatombobata munhu wataifungidzira kuti ndiye wakakanda mapetrol bhombu pamba pavo maisiri. Panga paine umbowo hwaibude pachena kuti ndo wakaita mabasa iwo but mapurisa havana kana action yakaitika. Saka hatina kuzoita follow up nekuti takaona kuti ukaramba uchindomhangara wasungwa pari zvine zvemuzimbabwe. Ukaramba uchindomhangara kana uri wakanganisirwa ndo unopedzisira wasungwa.
Mataura imi kuti vakatiza vari 12 imhuri 12 here kana kuti vanhu 12?
Mhuri chaidzo dziri ipapo dzinokwana 5 but vanhu vacho ndivo vanosvika ivo 12.
Zvinhu zvakamira sei pari zvino muHeadlands? Tichiona kuti mune imwe nhengo vasamson magumura vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukanda petrol bomb pamusha penhengo yezanupf.
Zvinhu hazvina kumire zvakanaka muHeadlands. Tine vanhu vedu vazhinji varimo vari kuvhundusirwa nevasori kana kuti masiya iwo pamwe chete nevashoma mawo veterans asari imomo. Tirikuonawo kuti Didmas Mutasa asina twigiro chairwo chairwo rokuti unoshandise masapoters ezanupf. Nokudaro waakushandise masoja, waakushandise masiaiwo, waakushandise mayouth militia kuvhundusire vanhu vedu vemdc. Saka pari zvino tiri kuona zvinhu zvisina kugadzikana zvakanaka, uyewo tiri kuona tika yekuti mapurisa pachezvavo vari kushanda zvakanyanya padhuze navadidmas mutasa kuvhundusire vatsigiri vedu vemdc.